ne travela kubva kuChina, but he has kubva kuWuhan, akabva kune province inonzi Yunnan. Chisinei vakangomunongedzerawo vachiti ari kurwara, asanga asina kana temperature kana zviratidzo zvecoronavirus. Akatakurwa yake kubva kuairport semafambisiro atinongotava chinenge tichifungidzira chirwere ichi, akaendeswa kuWilkins Infectious Disease Hospital, inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Saka nhasi mangwanani tanzwa result yake patsvakurudzo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvake, saka anofanira kunge atoregedzera achienda kumba.
Ko, mumwe uya aimbenga achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei?
Pane mumwe munhukadzi zvakare handizivi kana ari vamwe kutaura, takambomuadmita musi wa18 February. Akanga atomboudza kuChina ikoko atesta mapepa akati radza kuti haana chirwere ichi. Kuneku paakasvika kuWilkins 18 February, akatestwa zvakare akaonekwa asina utachiona uyu. Munhu wanga agara aino zvimwe zvaimuneta pautano hwake, nekudaro akazodzoka zvakare chipatara. VekuWilkins nyanzvi dzinongoona nezvirwere zvinotambidzana vatinoitichoi vakamurisira kuenda kumafizicians kuparirenat kuita anoongororwa. Saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungidzira nyaya yecoronavirus. Takazokunzira tatinge achingonoongororwa ariko kuWilkins. Takaona mukana zvakare wekuti testi yechina yakabuda zvakare iri negative. Saka pano zvino tiri kutaura officially muno muzimbabwe kuti hatina murwere watati taona aine chirwere ichi. Tichifungidza zvakare kuti matest akukwanisa kuaita muno muzimbabwe, kunyange zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory checks neexternal quality control neregional collaborative laboratory iri kuNICD kusouth africa.